Vamwe vakakura munguva yaiyevedza nzvimbo idzi vakaita savatrainos munzira vanokuudzai kuti vakawanda vaitoita nzendo dzekunotandara nevadiwa vavo kana hama neshamwari mumapaka aya vachitorwa mifananidzo yaiyevedza chose. Asi aya ose ave matakadya kare.
Maeji edu isusu ma43-44 taikwanisa kuenda unogara tichiti tiri kuzorora mupark, but nowadays hazvichaita because zvigunduri izvozvo zvauswera zvirimo mupark. Imomo mupark imomo hazvikwanisa kuenda kutoilet, zvinongo zvoti pachangokwanisa kuenda pasere pemiti chinokwanisa kungoita tsvina.
Chimiro chemapaka aya chashata zvikuru sezvo vanhu vasina pekugara ava vari kuvaka tutumba twavo munzvimbo idzi. Mumwe wevanogara nemwanakomana wavo akaremara muHarare Gardens, amai Gladys Mugabe, vanoti vanoshuvira kusiya upenyu hwakadai kana vakawana rubatsiro.
Panapa ndakauya Oktobha gore rakapera, mvura yese yakanaya yakandiperera ndiri pano. Svika pari zvino ndinongori pano ndikutsvaga rubatsiro rwekuti ndiwanewo pekugara. Ndine mwana wangu disable akagara apa Colin. Ndinodawo pekugara. Pandaigara pacho imba yandakasiya yacho painzi ploti rakatengwa, midziyo yese yakatsva, hapana kana chakabuda chokuti nditarise kuti ichi pazvinhu zvandakashanda 25 years. Ndongori munhu angove munhu.
Mumwe mukomana wechidiki anogarawo muHarare Gardens, David Paina, anoti iye unerera nekushungurudzwa nevakambomuchengeta ndizvo zvakamuunza kuzogara munzvimbo iyi makore anodarika 10 akapfuura.
Atanga gara muno mupaki 2012 kuti ndigoya munomu inyaya yekuti ndaikwandaigara ndaishungurudzwa nevabereki vasiri vangu chaivo chaivo. Saka ndiri kutongochemo zvangu.
Upenyu huri kuraramwa naamai Mugabe naDavid Paina upenyu huri kuraramwa nevanhu vakawanda vanoshandisa mapaki senzvimbo dzekugara. Asi mumwe mugari wemuHarare, Muzvare Nohlanhla Mandundu, vanoti hazvifadzi kuona vanhu vachirarama upenyu hwakadai.
Redu ye tatambura nezvigunduru muHarare. Zvigunduru zvekuti pese pazvine zviri zvinongosiya makadibox zvinorara zvakafuga madende machira. Vanononga makeylights mabhini voya vodyira futi mumapavement imomo munofamba nevanhu vosiya. Havana matoilets avanoshandisa mutown. Matoilets semutown anobhadharwa mapublic toilets. Vanobva vaitira tsvina dzavo mumastreets imomo neweti.
Kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vabvuma kuti ichokwadi kuti nzvimbo dzekutandarira dzakawanda muguta reHarare dzave misha yevanhu vasina pekugara.
Ichokwadi Jeff kuti taita dambudziko musiti weHarare mapako ose atorwa nemhuri dzakasiyana-siyana. Vanhu varikugara mumastreet nemhuri dzavo votomuka vachigeza makuseni-seni, vopaza mapaipi emvura, vapaza votoita chigomba, votochera mvura votogeza ipapo.
Mutauriri wekanzura yeguta reHarare vaStanley Gama vanoti kanzuru yavo iri kukundikana kubvisa vanhu ava mumigwagwa.
We always do operations to remove them, but basically you ask where they come from, but kuti vanobva nekupi. Ipapo hatizonyatsoziva zvichifamba sei, asi inyaya yevanhu yedepartment of social welfare kugovernment. So government ndokwavangakwanisa kupindura mibvunzo iyoyo.
Asi vakavamba sangano rezveutano hwepfungwa rePeace of Zimbabwe, Muzvare Peace Hungwe, vanoti vamwe vari kubva kumajeri ndivo vari kuzara munzvimbo dzekutandarira idzi sezvo vasina kwekuenda.
Vanhu vari kugara munzvimbo dzekutandarira tinoti maparks. Vanhu vakuru vamwe vaitaura kuti ivo vamwe ndovakabva kumajeri vakatadza kutambirika zvakanaka nehama dzavo zvakaita kuti vagare munzvimbo dzekutandarira idzi vakutora kunge semisha yavo.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati basa remapurisa nderekuona kuti mutemo wenyika watevedzerwa nemunhu wese.
Isusu tinomirira kuti mitemo yese inenge yaiswa nehurumende tione kuti mitemo yatevedzerwa. Kana paine mashoko yanotiye vanhu varikugara mumapaki vanoita zvemadrug, definitely tinotarisa nyaya dzakaita saidzozo.
Gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu vaJulai Moyo havana kutipa mhinduro inogutsa padambudziko rakatarisana nevanhu vasina dzimba dzekugara.
Ndakabva kuzimba handichatende kukutaura pamusoro pazvo.
Nyanzvi munyaya dzezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika dzinoti Zimbabwe ine vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru vasina pekugara. Uwandu uhu hunonzi huri kukonzerwa nekuoma kweupenyu, kushayikwa kwemabasa, zvimwe zvichikonzerwa nekutora zvinodhaka. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.